Ngezi Platinum Stars yapinda pamusoro petafura zvikwata gumi netsere izvi mushure mekuzvambura ZPC Kariba 5-1 Baobab Stadium nhasi masikati. Chikwata ichi chave nemapoints gumi nematatu, points imwe chete pamusoro peCapes United kwatambwa mitambo minomwe makundano aya. Chikwata chekumaruwa emhondorongezi ichi chasiya zvekare Highlanders iyo yave pachinhano chechitatu nemapoints maviri. Asi madamburo inosvetukwa neCapes United kana maGreen Machine akarova Dynamos mumutambo mukuru weHarare Derby muNational Sports Stadium mangwana. Mutambo uyu wawedzerwa mari inobhadharwa pagedhe nedhora rimwe chete kusvika pamadhora matatu zvichitevera chikumbiro cheCapes United. Asi mukuru wevatigiri venhabvu veZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mutau vanoti zvinhu zvangasingafaniri kufambiswa zvakadai.
PSL ine nyaya hwani yekuti vari kumaoko chisikwa vanongofunga kuti ngatiti bhora ngatiti mari yakati, vasina kumbotibvunza isu masapota kuti munozviona sei. Tisu tinobhadhara kuona bhora isusu, mari ndedzedu. Ngavatange vabvunza isu kuti izvona itoti mari ipa bhora, kwete kungoita zvemusoro wavo vakagara kumahofisi.
Aimboridza pembe muPremier Soccer League vasemu hamandawana vanoti mitambo yemuno inotoda kudzikiswa mari yepagedhe kwete kukwidzwa.
Patini ndinofungidzira kuti zvaive nani vakarijusa mari zvavanobhadharisa mumastadium. Instead of paying $3 vobhadharisa vanhu dollar. Munhu anokurumidza kunakirwa kuti haano dollar rega ndiende uende unobhadhara.
Asi mutsigiri wenhabvu muzvare Messi kudzedzereka vanoti uyo mutambo mukuru zvekuti vanenge vari muNational Sports Stadium kunyange zvikaoma sei.
Mangwana pakaipa tochekwa baba bata kana zvikara zvii pakaipa ive inonzi jepi yedisiye yakatoipa mangwana tochekwa kwete zvekutogutapo.
Ngezi inogona kusiyiwa zvekare neFC Platinum kana kugona kunenge kudada ikatora mapoints ese paHerentals nemuvhuro. Pari zvino chikwata ichi icho chine mukombe uyu chiri pachinzvimbo chechina nemapoints gumi nerimwe chete. Mimwe mitambo yatambwa nhasi yapera seizvi: Blauwe Chiefs 2 Yada 1 Manika Diamonds 4 Black Rhinos 0. Zvichakadaro makundano emazuva maviri eWorld Athletics Continental Tour eBotswana Golden Grand Prix atimuka muGaborone nhasi Zimbabwe iri imwe yenyika dziriko. Zimbabwe yabatana nenyika dzinosanganisira Botswana, Belgium, Namibia, Kenya, Uganda, Malawi, Italy, Zambia, United Kingdom, Jamaica, South Africa neUSA makundano aunganidza shasha dzekumhanya pasi rese aya. Vamhanyi vemuZimbabwe Dixon Kamungeremu apedza ari pachinhano chechina 100 meters, kwozotiwo Gereni Mwishi apedza ari pachinzvimbo chechishanu mu200 meters. Mumhanyi wechidiki Ruvarache Nyamuzinga apedza ari pachinzvimbo chechinomwe 100 meters asi achimhanya nevakuru. Makundano aya anopera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.